chokwadi vakandemiri kuti vashandi vese vehurumende vachazenge vachiwana bonasi ravo muna November. Ndinofunga mukarangarira muchaona kuti hurumende yakandenge yati ichabhadhira vamwe pana November, vamwe pana December. Asi izvi hazvina kutambirika nevashandi. Kwakava nekunyunyuta kwakawanda. Saizvozvo hurumende yazozviona zvakakodzera kuti munhu wese abhadharwe mari muna November. Nokuti kana vamwe vaibhadharwa muna December zvaireva kuti vamwe vachazowana bonasi rinenge rapera simba vhari yaro nekuda kweinflation.
Saka vari kuuyiwana nemazuva api mabonasi aya?
Chatatanzwa pari zvino ndechekuti vanhu vese vachaona muno muna November. Vainzi vaya vachatanga kuwana muna November muno vakanga vakanzi vechiuto nevamwe vakanga vachikwanisa kutanga kuwana vainzi vachawana pamwe chete nemitoro yavo. Saka kuzotorwa kwazvaita kuti bonasi rakubhadharwa kune vanhu vese muna November hatisatanzwa kuti vachabhadharwa nemasalaris avo here kana kuti pane zvizara vachazobhadharwa. Asi chandinokonfirma ndechekuti treasury yakazozana zvakakodzera kuti vanhu vese vawane bonasi ravo muna November.
Vamwe vanogona kuti dzimwe nguva inyaya yekuti hurumende imbotenga nguva kana kukubatai kumeso. Mune zvinyorwa here zvava kusvitsai pamusoro pechiitiko ichi?
Zvinyorwa ndisati ndaya nazvo, asi kuti mashoko andakatambira achibva kuna team leader wegovernment. Saka kazhinji mukaona taakutaurirana saizvozvo zvinenge zvatova very official.
Vashandi makava mazivisawo kuti muchange muchiita dambudziko rekuenda kumabasa nenyaya yekushaya mari dzekufambisa incapacitation. Zvamira sei pari nhasi?
Incapacitation iriko. Chero ndofunga bonasi iro rikabhadharwa, tinozvitambira chose kuti rakumidza kubhadharwa. Asi vashandi vacharamba vazhinji vavo vachitadza kuya kubasa, nokuti tichitarisawo levhel yemasalaris avo even vapiwa bonasi, munongoona kuti vazhinji vacho vanotosvika pamwe kuzopera kwemwedzi vanenge vasisina mari nekuda kwemitengo iri kuramba ichingokwira. Saka incapacitation iriko. Isusu chatakadeclara incapacitation sevatungamiriri ndechekuti vanhu vasambunyikidzwe kuti vauye kubasa vasina mari. Saka tinoona kuti vamwe vanoramba vachiuya kubasa nekutya, vamwe vanoramba vachiuya kubasa nekuda kwekuti pamwe pane zvavanowana kubasa ikoko zvinovabatsira zvisiri pei yavo, asi pane zvavanenge vachibhenefita. Saka vaya vanhu vanoziva chakamiriri basa redu semaunit takamirira ti uye tinogona kubatsira kusvika papi, ndo vari vazhinji vari kuexercisa their right vasisina mari vari kubva vangorega kuuya kubasa. Vanongoya nekubasa panongoperera mari yavo vobvumira kuya, nokuti isusu tanichikurudzira kuti hazvigoneki ende hazviriwo maitirwo ebasa ekuti munhu anofanira kuti akwerete mari kuti akwanise kuya kubasa.